Yeah, your babs cough more. Straight out at chili,
just bad.
Suka, changa miri. Naima shikane pano, potimu ya karagora chukuti pano. Ango wama sitachati hapana utano, kutama gamere tufunde kwecha kungengano. Changa miri, shike iti peze ndima, baba kutarava nuvachida kufima. Chichiwiro kutora wani ye kuzima, siva nuvarikurima, patimurima. Watanga mutambo, saka suka tambo, kana tambo zarebesa topata tonza tambo. Makumbo siyana nezendo, asika na chashika muita ushindiwe parambo. Ah, mambo, matutira ugwe kwa shengbe, mambo. Matutira ugwe kwa shengbe, mambo. Matutira uchenjeri, garai kure nemo, toka na necheri imi mambo. Matutira ugwe kwa shengbe, mambo. Matutira ugwe kwa shengbe, mambo. Matutira uchenjeri, garai kure nemo, toka na necheri imi mambo. Basara mabata ihuru, kana tiripa chosa toti uhuru.